Va banda vanoti vakanyorera FIFA kuizivisa pavave muhondo yavo yekuedza kugadzirisa nhabvu yemunyika iyo yakaita manyama amire nerongo.
Tatanga kunyorerana nekutaurirana neFIFA kuti tione kuti tinodzoka kuzotamba.
Izvi zvinotevera kupedza basa kwekomiti yeZIFA Restructuring Committee iyo yaiita ongororo yezviri kukonzeresa mhirizhonga munhabvu yemuZimbabwe. Vanoti kunyange hazvo vasati vaona mhinduro, varonga musangano weZIFA Assembly uyo vachatarisa zvakabuda muongororo yakaitwa neZIFA Restructuring Committee iyi iyo yaive yapiwa basa reongororo iri neSports and Recreation Commission. Vabhanda vanoti vachazivisa nyika yese zvisungo zvavachabuda nazvo kubva mumusangano uyu.
Tizazoti tikasangana then toudza vanhu kuti chii chinenge tabuda nazvo.
Asi hazvisi pachena kuti FIFA ichavateerera here sezvo isingaremekedze utungamiri hwavabhanda asi hwavafelton kamambo avo vakadzingwa basa nebazi rehurumende reSports and Recreation Commission. Sachigaro weSRC vaGerald Mulotswa vanoti zvakabuda muongororo yeZIFA Restructuring Committee zvinosanganisira kuti bumbiro remitemo yeZIFA rinoda kugadziriswa zvakasimba. Vamulotswa vakaseka kuti Restructuring Committee yakaona kuti vamwe vari muZIFA Assembly havatomboziva zviri bumbiro remitemo iri nekuti havagone kuriverenga nekushaya dzidzo yakakwana. Maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti vanotarisira kuti gadziro yenhabvu iri kuitwa iyi inofanira kupera nechimbi chimbi.
Dai vanhu vari kuita nyaya iyi vave vanokasika kuti vapedze ongororo dzavo kuti tive tinokwanisa kudzokerawo mumitambo.
Asi veruzhinji kusanganisira nhengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti zvese zviri kuita izvi hazvina basa rakanyanya asi kudzoka kwemaWarriors munhabvu yepasi rese. VaRegede vanoti SRC neZIFA vanofanira kutaurira nyika yese pavasvika chaipo munyaya dzogadzirisa nhabvu uku.
Inezvi takangovharurwa tiri mukati, saka hatisati taziva kwatiri kuenda sofa hausi kuita sei. Saka zvimwe zvinhu zvatoda kuti vanyanyovaclassify kuti tiri kubva papi tichienda papi. Tinoda kuti tizive kuti zvatiri kuita tiri kubva papoint A tichienda papoint B, hasoda zvinhu zvokuti tirambe takangohinga.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese gore rapera zvichitevera kupindura kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzeutungamiri hwenhabvu apo yakadzinga vakamambo nekomiti yavo. FIFA haibvumidzi kuti hurumende ipindire mukufambiswa kwenhabvu. Chasara kuona kuti tarisiro yevateveri venhabvu munyika yekuona nhabvu yepamusorosoro ichidzoka munyika inobudirira here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.